kuwira kwepoverty data line uku kwaturwa newe Zimstat kuri kutiragidza iko kuti cost of living muZimbabwe yakwirawo nekuti kana PDO iri kukwira zvingorwa kuti an average family of five yakudawo mari yakawanda kuti inge ichikwanisa kurarama pamwedzi woga woga. Saka PDO inongotirakidza mari inodiwa nean average family mukutenga chikafu nemanonfood items pamwedzi woga woga. Saka makaona yakwira enda apa yakwira nepercentage yakati kurei kubva pa26,560 chisvika pa28,362. Saka kukwirawo kurongoita cost of living munyika. Saka zviri kureva kuti vanhu vakawanda vari kurarama muurombo. Kana average income iri below PDO zvinongoreva kuti vanhu vari kurarama yatingati moderate poverty pachirungu.
Takanzwa mazuva apera Dr. Chitambara zvichinzi inflation yaderera. Zvinozosiya papi kukwira kuri kuzoita zvakare mari inodiwa pamwedzi uku?
Kuslowa down kweinflation hazvirova kuti zvinhu zvagadzikana. Zvinongoreva kuti zvinhu zviri kukwira but hazi kukwira nemakwiriro azvambenge zvichiita nguva yapfuura. Saka zvinhu zvakawanda zvichirungodhurira vazhinji. Saka ndozvirikuita kuti maPDO figures edu aramba achikwira mwedzi woga woga.
Chii chikuru chiri kusunda kukwira kwePDO?
Kukwira kwePDO kurikonzerwa nekukwira kwezvinhu munyika. Inflation hongu rate rati dererei but hazvirevi kuti zvinhu hazvi kukwira. Zvinhu zviri kukwira but zviri kukwira nerate riri nani pane makwiriro azvambinge zvichiita. Mitengo yemafuta yedzimotikari yakakwira iwo mwedzi uno. Gore rino yanga yachitokwira pamwedzi wega wega. Zimbabwe ndiyo nyika ine mitengo mafuta iri pamusoro-soro mudunhu reSADC uye muAfrica tiri panumber 2 mushure meSenegal. Saka kukwira kwemitengo yemafuta kunoafekta kukwira kwezvinhu, kunoafektawo cost of living. Saka maonero angu zvataona zvinonyanya kudhiraivha kukwira kwemafuta kuri kunyanya kudhiraivha mitengo yezvimwe zvinhu zvese uye kukwirawo kuri kuita cost of living sezvatiri kuona zviri kutaurwa nemafigures poverty data line.
Mungatarisira here kuti zvinhu zvichashanduka mumwedzi iri kuteverai?
Handione zvinhu zvichinyanya kushanduka for the better munguva pfupi. Panotoda time yakati rebei yekuti tinge tichiimplementa mareforms anoita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana especially panyaya dzemoney supply growth uye nyaya yefiscal discipline munyika. Hongu gore rino taikaitwa nyasha pakuti mvura yakanaya zvakanaka. Saka zvinogona kuunza advantage yekuti tinowana foreign currency yakawanda uyo kuwanda kweforeign currency kunogona kuita kuti zvinhu zvitigadzikanei pamisika yemari maforeign exchange markets uyo chikafu chakawanda zvinoitawo zvakare kuti dambudziko ratatiri kunyanya kusangana naro rekushayikwa kwezvekudya ringe richiitawo nani.